mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 14 Gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kutimakwani sakuvanesu mchurongwa chedu chanasi. Ini ndini tanono kawande, ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoi zviri mchurongwa chanasi. Consumer Council of Zimbabwe inoti muri yevanhu vatanhatu yoda mari inodarika zviuru makumi maviri zvemadhora pamwedzi. Hurumende inopa mari kuchirongwa chekurwisa njodzi nekukurumidza kana dzaitika munguva yekunaya kwemvura mugore ra2020 na2021. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zirezo utano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi matatu 230. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere nemakumi matatu nevatanhatu 8036. Nezuro vanhu vanoita gumi nevashanu 15 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Vapora munyika vanoita zviuru zvinomwe zvine mazana matanhatu ane makumi matatu nevaviri 7632. Sangano rinorwira kodzero dzevatengi reConsumer Council of Zimbabwe rinoti muri ine vanhu vatanhatu yave kuda mari inoita madhora emunyika zviuru makumi maviri nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nemashanu kana kuti 20,985 Zimbabwean dollars pamwedzi kuti ikwanise kurarama. Sangano iri rinoti mari iyi ndeye mhuri inotambira mari shoma ichigara muguta. Mhuri iyi inonzi inoda madhora emunyika zviuru gumi nechimwe nemazana matatu ane gumi nerimwe kana kuti 11,311 Zimbabwean dollars pamwedzi yekutenga chikafu chete, kuchitiwo chiuru nemakumi matanhatu chemadhora emunyika ekutenga sipo dzekugezesa nekuwachisa. Pamusoro pezvo, mhuri iyi inodawo madhora emunyika zviuru zvisere nemazana matanhatu negumi nemashanu kana kuti 8,615 Zimbabwean dollars pamwedzi pekugara, mvura, magetsi, utano, dzidzo, zvokupfeka pamwe nezvokufambisa pamwedzi. Mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vanoti kunyange hazvo gwaro reConsumer Council of Zimbabwe iri raburitsa kutambudzika kuri kuitwa nevashandi harina kunyatsoburitsa zvose zvakakwana zvinofanirwa kunge zvichiwanikwa nemushandi kuitira kuti ararame zvakanaka nemhuri yake. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri.
Vabudisa pachena netsvakurudzo iyi kuti vashandi havana chavari kutambira, vari kumbunyikidzwa, vari kutambudzwa, vari kubatwa senhapwa. Nokuti vashandi vazhinji havasi kutambira mari inosvikako. Vazhinji vemudzimba vari kutambira mari inoita 900 chete, inova mari inokwana madhora mapfumbamwe ekunze ekuAmerica. Inova zvemari inongotenga zvingwa zvipfumbamwe chete, posara pasina munhu oshandira zvingwa zvipfumbamwe pamwedzi wose. Vamwe zvavashandi vemaindastri vari kutambira 2500 mari yemuno, inova madhora ekunze makumi mairi nemashanu, anokwana zvekutenga zvingwa makumi mairi nemashanu mwedzi wese gume. Saka mari iyo iri kutaurwa neConsumer Council iri kubudisa pachena kuti vashandi dzavanhapwa, hapachina kana mumwe chete ari kurarama zvakafanira munyika ino.
Zvii zvamungataurira vashandirwi pamwe nehurumende tichitarisa mashoko amataura iyaya kuti vashandi vari kuunetseka?
Kurumende truku izivisa kuti nyika ya parara. Apachina nyika. Kana yo wanotungamira, chinu chakanaka kuti watungamire vanhu wakaguta. Chinu chakanaka watungamire vanhu wane mufaro. Chinu chakanaka kuti watungamire vanhu vachiri kuva vanhu varemekedzawo. Iko zvino kungoti havanzwe asi pose pane vanhu kungotukwa kwega kwega chimiro havachina vari kutitungamira. Zvinhu zvakaipa kwazvo. Saka tiri kuti isu dai vadzoka kugadzirisa zvinhu vasiya nyaya dzekumbunyikidza vanhu kusunga vanhu kuri kungoitika itika uku. Dai vasiya izvozvo vauya patafura vagara pasi nevashandi nevemabhizimusi takurukura nyaya yeupfumi hwenyika namapato ose anomirira madzimai, anomirira mayuth, anomirira vanhu vasina mabasa, anomirira vane hurema. Tese tagara pasi taumba nyika kuenda mberi.
Avo vange vari mutungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muHarare. Zvichakadaro nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vaudzawo Jonga Kandemiri kuti vanowirirana netsvakurudzo yeConsumer Council of Zimbabwe iyi.
Ndingati inini ndakatarisawo mitengo yandino gara nichiona zuva nezuva. Ndinowirirana netsvakurudzo kana nehwengeredzo yeConsumer Council yekuti mhuri ine vanhu vatanhatu inoda zviuru makumi maviri nechimwe chamadhora kuti vange vachikwanisa kurarama pamwedzi.
Zvii zvinotariswa naivo vanoita hwengeredzo iyoyi kana tsvakurudzo yemari dzinodiwa pamwedzi?
Zvinotariswa ne hwengeredzo dzakadai dzinozoburitsa kuti vanhu vangangoda mari zvinhu zvakati wandei. Vanotarisa mitengo yatingati yemabasic commodities. Mabasic commodities zinenge zvichitaurawo mari dzehupfu, mafuta, munyu, dzingava sipo nezvimwewo zvingangoitawo kuti munhu ararame zvine chiremerera. Vozotarisawo mitengo yemichovha, mitengo yekutiwo kana wakuda kurapwa, mitengo yeutano kuti ungangoda mari. Asi chimwewo chavanotarisa mitengo inenge ichidiwa nana mizvinavhu kana kuti vana muzvinavhu nyaya dzerent kuti vangangoda mari pakupera kwemwedzi.
Takaonawo mwedzi wapera Zimstat ichiburitsawo ongororo yayo yemari inodiwawo nemhuri pamwedzi. Pane musiyano wamungaona here pakati pemapoka maviri aya, Zimstat neCCZ?
Ndingati inini zviri kutaurwa neZimstat sebazi rehurumende neConsumer Council rinova boka rakazvimiririra asi richitarisa kodzero dzevatengi hazvina kunyanya kunzvengana zvakanyanya. Mune nyamavhuvhu Zimstat yaiti mhuri yevanhu vatanhatu yaida zviuru gumi nezvinomwe zvamadhora kuti inge ichirarama. Nhasi uno tiri kunzwa neConsumer Council kuti mhuri inoda zviuru makumi maviri nechimwe chamadhora kuti inge ichirarama zvine chiremerera. Zvinhu izvozvo hazvina kunzvengana.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zuro hurumende yakazivisa kuti yaisa mari parutivi pamwe chete nokutangidza gadziriro dzenjodzi dzingangoitika panguva yekunaya kwemvura gore rino negore rinouya. Vachinyora paTwitter, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati hurumende yagadzira chirongwa chekurwisa njodzi kana kuti National Contingency Plan for the 2020-2021 rainfall season kuti nyika idzivirire kana kubatsira kana paitika njodzi dzakafanana nokuwanda kwemvura, dutu mpengo nechimvura mabwe. Amai Mutsvangwa vati hurumende yabvuma kuisa mari inoita mabhiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu emadhora emuZimbabwe $2.7 billion kuti ishandiswe kubatsira vanhu nekukurumidza kana paita njodzi nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga varumbidza hurumende vachiti njodzi dzakawiswa nedutu mupengo idai dzakati dzidzisa kuti kugara takagadzirira chini chikuru.
Kufunga kuti pekutanga kuda kutenda hurumende kuti yaita muono uri pamberi wekuona zvinhu zvisati zvaitika. Tikatarisa experience yana cyclone idai nemamwe matambudziko akaita seaya emumashure aitibata tisina gadziriro inenge yaiswa pasi. Saka ndinodaira kuti uyu munongedzo wechidzidzo chakawanikwa kubva pacyclone idai kuti vanhu tinofanira kugadzirira matambudziko emhando iyi.
Mari iyi yaiswa parutivi nehurumende inokwana here kuita basa iri kana pakaita njodzi?
Hongu, zvinoratidzika sekunge mari yedu yemunyika $2.7 billion haingaite mari inokwanisa probably kubatsira matambudziko emhando iyi. Tinofunga kuti hurumende iri kuisa chisvambe chekuti vaya vanozobatsira nemamwe masangano anobatsira akaita kungana WFP nevamwe vanowana mapindiro iyo hurumende iyi nezvayawanikwa zvainenge yaita.
Saka Reverend Matonga, munoti kuhurumende pamusoro pezvayazivisa izvi?
Chikuru chatingakurudzira kuti chiitwe kuisa iya yamunoti framework yekuti mamwe maactors asazononokerwa because emergency haidi kuti yavapo ndopo chitanga kuda kugadzirwa kunzi tinotamba sei mutambo wacho inobva yarega kuchiita emergency. Emergency inoda kuti as soon as it happens, reaction is there. Saka ndinodaira kuti tichaita danho ratinowana iya inonzi muchirungu rapid response.
Mungatsanangurawo here kuti kana apa muchiti framework munorevei?
Kana tichiti framework wawande tinoreva kuti zvinhu zvose zvinoitwa zviri pamurau. Panofananga paine gwaro rinopa zviga zvekuti kana tichiita response tinodai anoita izvi ndiani, anofanira kunge achibatwa ndiani. Tingati zvekare zvinosanganisira aya munoti mamechanisms ekuti panogona kunge paine macommittees anonzi marapid response committees. Izvozvo ndo zvinofanira kugara zvaa in place zvichisanganisira the legal framework yekuti hatizoita sekunge uyo akada kuenda nokonzi muri kuita zviri kunze kwemurau, uyo akada kuita zvake onza mubvumidzwe munotanga madai. Izvozvo ndo zvatidai zvanga zvatanga zvaiswa dambudziko risati ratiwira.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nhengo dzekomiti yedare reparamende inoona nezvebudget kana kuti Parliamentary Portfolio Committee on Budget, Finance and Economic Development dziri kutenderera munyika dzichibvunza nezvebudget ra2021 richaparurwa mwedzi unouya negurukota rezvemari muzvinafundo Mchuli Ncube. Dzimwe nhengo dzekomiti iyi dziri kumanyikaland svondo rino. Vanhu vemudunhu iri vanoda kuti gurukota rezvemari rikoshese nyaya dzeutano, kurima uye dzidzo. Asi mukuru wesangano replatform for youth development rinoshandira kuchipinge vaClarice Maduku vanoti vari kudawo kuti hurumende ikoshese nyaya yokubatsira vanhu kana vawirwa nenjodzi yakaita sedutu mupengo remhepo nemafashanu emvura cyclone idai. Ngati nzwei hurukuro yaitwa navaMaduku na Blessing Zulu weStudio 7.
Tingangoti isuo se sangano rakazvimirira regare platform for youth and community development tiri kuona kuti nyaya dzemabudgets kumaruwa dziri kuonekwa sechinhu chakaomarara kana chinhu chatingati technical.
Ko sei zvichidaro?
Vazhinji kana totaura nezvinhu zvebudget vanenge vachifunga kuti zvinofanira kuitwawo nevamwe vanhu vakadzidza zvinenge kuita mathematics kuchikoro kuti izvi zvaa zvevamwe. Saka nekushanda kwatiri kuitawo nemamwe masangano anotitsigirawo kuti mashoko anga achifamba ngati ine musangano watanga tichiita neve Mrs. Babu vazvi batsira vatinoshanda navo vechidiki nenharaunda ma community actors kuti vakwanise kuziva kuti budget cycle yakamira sei uye ndezvipi zvatinofanira kunge tichikoshesa kana nyaya dzebudget dzakuitwa.
Mungapa here muenzaniso wezvimwe zvinokwanisa kugadzirwa kana pakaitwa budget rinenge rakanaka?
Sekuziva kwamungaita ndingakuti nyika yeZimbabwe ine matambudziko akati kuti ari kuitika anoda kuti tinyatsokoshesa nyaya yebudget. Zvatanga tichidzidziswa nhasi pasimina tanga tichiita nemisa Zimbabwe nezvekuti budget rinofanira kunge richiremekedzawo yatingati riite gender sensitive uye ringe riri youth friendly richiriremekedzawo vaya vakaremara. Izvi tanga tichinyatsobatsiridzwa kuti tizive kuti zvimwe zvinhu zvainokosha pakurarama kwatinoita kunyanya isusu vanorarama varei kumaruwa. Zvinhu zvinofanira kunge zvichibuda mubudget.
Tipei muenzaniso wezvingabatsira vari kumaruwa.
Number one thing, gore rakapera kunga kuine disaster yakaitika yecyclone Idai. Gore rine tikasanganazve necovid-19. Sande zvimwe zvitanga tichikurukura kuti mubudget munofanira kunge muine chikamu cheyatingati disaster management kana disaster preparedness kuti hurumende ichibudgeta itarisirewo kuti panokwanisa kuitika zvinhu zvakadaro sekuti nedambudziko risati rapera nekuda kwecyclone Idai kana necovid-19 zvatokanganisa upfumi hwenyika.
Zvii zvimwe zvamuri kuonawo sevechidiki kuti zvinoda kuti zvinge zvichiisirwawo mari mubudget?
Tinoona kuti mukushanda kwatinoita isu tine zvinhu zvakawanda zviri kubuda kunyanya nyaya dzemasexual reproductive health rights kuti kuri kuitika nhumbu dzevana vachidiki dzisina kunge dzakagadzirirwa uye vanhu vari kuzosvika pakuroorwa vari vadiki. Saka ndeimwe nyaya inokosha kumaruwa zvekuti budget rinofanira kunge richitarisirawo izvozvo nekuona kuti pange paine nzira dzekugadzisa nyaya idzodzo.
Mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimlife.com ine nyaya pamusoro peumwe murimi wekuUmguza akamiswa mberi kwedare rezimosva achipomerwa mosva yekutuka mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Victor Majoni akasungwa mushure mokureverwa neshamwari yake pamusoro pevhidhiyo inoseka vaMnangagwa pamusoro pekuudza vanhu kuti vatsanye. NewZimbabwe.com rinoti vaMnangagwa vakabvuma kuti hurumende yavo inosora mafambiro zuva nezuva anoita vemapato anokwikwidza nevanovashora. VaMnangagwa vanonzi vakaudza vanasegaro vebato ravo nemuvhuro kuti vanoshandisa zvemagetsi kutarisa mafambiro evanhu. MuDaily News mune nyaya inoti mapurisa ari kunetseka neuwandu hwepfuti dzisina kunyoreswa dziri mumaoko evanhu uye dziri kushandiswa mukupara mhosva munyika. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kumajonga ini ndinoikwa vabhero ndiri muno kudzobheki ndokutendai nenyuzi dzamunotipa idzi. Ndoda kungotenda musangano wedu wembisa alliance nedanho ravatora iri rekutiratidza mafambisirwo anoitwa mari. Izvi tinozvitenda chaizvo, zvinoratidza kuti zvinhu zviri kufamba negwara kwaro. Ndo musangano chaiwo, saka tokurudzira kuti dai nehurumendewo ichidaiwo. Tinotenda nenguva yamandipavo iyi. Ini vabhero ndiri muno mudzobheki.
Makadiko vestudio 7 ndinotenda nhau dzeinda munotipa idzi dzechokwadi. Mana maticha anonzi ngaainde kunoraura nemabhoti, maticha ese anonoraura kunguva dzaidzekudzidzisa vana vanozodziwana here? Asi nyika ineyi chiko chakuda kuitika nyika ineyi? Mana maticha ngangopuwa mari Mari gawatawari nao zesho watu mari nyamuruda matichaka na 500 US nyamutawari. Yaka wandisa tukupewa mari ya kati kuma RTGS. Shiri nani. Kwete kupa mari ya wekutangi 3,800. Kwa shuma baskoro kapinda masho baskoro ya nini RTGS. Riri kuma 14,000. Baskoro rengwana. Saka tika nyamuzi mga nutatende baskoro rengwana. Kuma naka.
Kwa studio 7 hapo, sita nini ituwa Maxwell Fion, tinikupa maronga. Democracy mu Zimbabwe hamuna, kitendi zakata hivu. Nuhonega unana South Africa. Zimbabwe never kutinga tunga mirwane kuzimai. Kapo munga tamba, kambirine Zanpief, masini ma British. Anoda ma sanctions ma British.
Kwa zuwa iwa shamara nime studio 7. Ndara mundi nonzi kini gobo. Jinurara mandiri mnika ya Kimbari. Natura mkana unu kutindise mazumashuma kuhurumende Zimbabwe. Iyo urumende ilurara mandumusunguru za zaro ze Zimbabwe. Wachiluta ukumi wenyika wachizika wachitada mavega. Maticha chaijewa wakura ya future iwa nalaloko. Wanalaloko ramangwa nalavara parara nekuda kwa madara asisina kana makora kawanda achararama vakuparadza upfumi vachiluta vachidya vasinga guti upfumi wakazara munyika vari kudya vega saka ndatora mukana kuti nditaure kuti zvavari kuita izvozvizvi mabvisira vakaita hurumende yava Mugabe ndo mabvisira vatichango vaitawo zvakare kukanza kangu makoririsa kapedzo nekudambuka saka tinoti kuna vamunangagwa nehurumende yavo mari hasi wemunhu wani tinongoshinga nekutambura kwokwatinosvika chete.
Halo pa studio 7 hapo. Ndisewa na joga hapo. Inini nilikubatikana na president wenu yanonzi Munangago. Ndamudzuko raakuita ndiri kuti haana munhu waari kuda kutaura naye vanhu vanogara nawo vanoswera nawo munyika muno wacho ari kutaura nawo. South Africa yakatuma vanhu kuti taure naye akaramba. Izvozvizvi pari kubuda mahunga humwe yekuti Chakwira paakauya muno wakauya muno akazobuda azozopedza mazuva ake nenyaya yake kusakatsukira. Inini chada kugumbira sadhani eziko ngaimbobatana ngaisatsa communicate naye pamameetings airi kuita ayi ngaimboti Zimbabwe ngaizvimiriri yega then isusu vanhu timbofunga tochitangira ipo even anotaura kunana africa what kune kwaani kachitaura ngavamusiye don't involve ngavasamuinvite don't give him any platform yekutaura ba ngaangogara nekuti haadi kunzwa zvinotaura vamwe vanhu. Hapana cha haru kita chiri mbuta uwa munika mbuta chiri kupembezwa ni wanu kana wani. Dati mbo kumbira sadak. Imbo ngaisia nina ye. Imu siye. Aite zunzaki ega. Nizime nika zese ziriku mziku. Kazimu siye. Saka mwimi mungu mpire that platform. Dumizi sadak nduwe mtengesi. Ilu mpa platform. Ia haru kurabu kama njika mungu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Banga Resit Group razivisa kuti richange richitungamirirwa naamai Jane Fraser kutanga gore ra2021. Amai Fraser vachave mudzimai wokutanga kutungamira banga guru muAmerica. City Group kana kuti Citibank rinonzi ndiro rechina muAmerica shure kwemabanga eJP Morgan Chase Bank of America ne Wells Fargo. Vanojidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvaitwa neSeed Group zvinhu zvikuru zvinopa simba kuvanhukadzi vanoshanda mubasa iri. Vati amai Jane Fraser vakawana basa iri nekushanda nesimba pabanga iri kwemakore anopfuura gumi nematanhatu.
Inyaya hombesa izvo kwete muAmerica chete asi pasi rose takatarisa kukurudzirwa kwavakadzi nekukwanisa kwavo kugona kushanda basa sekungogonawo kunoita varume. Saka banga rimwe ramabhanga mahombe muno muAmerica City Group radoma vaJane Fraser kuti vave iye mutungamiriri uno watinotiye presidendi webhengi irorori unenge achiona nezvinoitika kunyika dzinobvira kuita 19 mune zvakawanda wanda zvinoendera zvana technology zvakasiyana siyana.
Mukuvapa basa guru rakadai City Group yakaonei pana amai Fraser?
Zvavavona mudzimai uyu handizvokuti mudzimai chete kana kuti pashaikwa wechirume, asi kuti vavona umbowo hwake hugona basa, umbowo hwake hwokudzidza. Munhu wakadzidza chose kuBritain uko akadzidza kuchikoro chinomukurumbira muno muAmerica inonzi Harvard Business School kwaakazoita digiri rapamusorosoro Masters of Business Administration, achibva achinge achishanda kuzvakawanda wanda asati azouya kuCitibank kwaakazoita Chief Executive Officer pamamwe mapato ari mukati mebhengi nokuzokwiridzirwa ike zvino kuva iye mukuru mukuru president.
Izvi zvinorevei kumakambani mazhinji? Zvinotiratidzei?
Zvinotiratidza voisu kuti vakadzi vanogona kukukwidzana pangava pachavo ivo vachikwanisa zvokukwidzana nevarume zvekare vachitokunda varume vacho. Saka kuvanasikana vangava vari pasi rose vanogona kunge vachizvitarisira pasi uyu mudzimai wazvisumudza ega akazosumudzwavo kuita mukuru webhengi achiratidza kuti aiwa isu vakadzi tinozvikwanisavo zvinoitwa navarume kusumudza banga kana nyika chaiyo.
Kuti munhu adomwe kuti ave mukuru webhanga guru rakadai, chii chavanenge vachitarisa, chii chavanenge vachitsvaga pamunhu wakaita unenge ane chinzvimbo chakadai?
Nguva dzose vanotarisa zvinhu zvitatu zvinobvira izvo. Chokutanga vanotarisa dzidzo yemunhu kuti wakadzidza zvipi, vagotarisazve zvaanokwanisa kuita, vachitarisa zvaakaita atioti maskills aya kuti chii chaanokwanisa kuita, chii chaakamboita, umbowo hwezvaakaita ndo hupi. Vozotarisazve chechitatu nechokuti experience iyeyi kuti wakamboshandepi, wakamboita zvipi. Saka zvinhu zvitatu izvozvo, education, kuita maskills, kuita experience, ndizvo zvinotariswa kuti vazoona kuti uyu munhu unokwanisa apa. Tikatarisa mai Fraser ava, tinoona kuti ndomumwe munhu wakatombodomewa 2014 na 2015 pakati pevakadzi vari the most powerful mune zvamabhizinesi, vakazoitiswa zvenyivo number one mukadzi wokuti atarisiswe kwemakore maviri as an American banker. Saka munhu une zvinhu zvake, une chikoro chake, une rekodhi yake zvaakamboita, munhu wakachena pamabasa aanoita nokuti utanga achishanda kune zvemari mumabhanga. Saka ndo zvinhu zvavanotarisa izvozvo.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University vari parunhare kuOhio neStudio 7. kambo kanobva kumchinda aiseta vanhu zvikuru Safirio Matsikatire nekambo kanonzi ndakakupiwa sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Consumer Council of Zimbabwe inoti mhuri yevanhu vatanhatu yoda mari inodarika zviuru makumi maviri zvemadhora pamwedzi. Hurumende inopa mari kuchirongwa chekurwisa njodzi nekukurumidza kana dzaitika munguva yekunaya kwemvura mugore ra2020 na2021. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosera zvakanaka.